Manera kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 29, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Magweta aratidzira nhasi muHarare achiti haasi kufara nemabatirwo aanoti ari kuitwa nemapurisa paanenge achimirira vasungwa. Sangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotambira kurudzire mutungamiri wenyika yekuti dzidzokere kubasa mukati memazuva maviri. Zimbabwe neUNICEF dzinobatana mukucherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta aratidzira nhasi muHarare achiti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nemapurisa paanenge achimirira vasungwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Magweta anodarika makumi matanhatu aratidzira kubva padare repamusoro High Court kuenda kumahofisi egurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe-kazembe pamwe nekumuzinda wemapurisa uko kwaanosiya magwaro enyunyuto. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza mapurisa nekuita mhirizhonga yakanangana nemagweta pamwe neveruzhinji. Rimwe remagweta aya Valenin Chisaira vati havasi kufara nekushungurudzwa kunoitwa magweta nemapurisa panguva yavanenge vachimirira vasungwa uye vati vari kushushikana zvikuru nekurohwa kwakaitwa rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadouglas coltart nemapurisa pakamba yeharare central mazuva mashoma adarika apo vakange vaenda kunomirira mutungamiri wesangano remadzidzisi vekumaruwa reamalgamated raw teachers union of zimbabwe vaobert masaraure. Rimwe remagweta rinorwira kodzero dzevanhu vajeremiah bhamu vati havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa magweta nemapurisa uye vati vari kushushikana zvikuru nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa aya anosungirwa kunge achichengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Tava kutanga zvakare kuzvindikita magweta anenge ari kuzvishandira kumirira kodzero dzevanhu. Chechitatu ndechekuti mapurisa ave kurambidza magweta kuona maclients avo anenge ari muusungwa.
Kuratidzira kwaitwa nemagweta kwaitwa varatidziri ava vakachengetedzwa nemapurisa kunyange hazvo magweta aya asina kukwanisa kuona vakazembe pamwe nemukuru wemapurisa vagodfrey matanga akwanisa kusiya magwaro enyunyuto kumahofisi avo. Kunyange tisina kukwanisa kutaura navakazembe navamatanga mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vaudza magweta anga achiratidzira aya kuti vachasvitsa magwaro enyunyuto aya kuvakuru vavo vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi asi vamatanga vakaudza vakazembe pavakashanyira muzinda wemapurisa nechitatu kuti mapurisa achaedza pose paanogona napo kuchengetedza mutemo pamwe neveruzhinji sezviri mubumbiro remutemo yenyika. Kuratidzira kwaitwa nemagweta kunoyo apo mapurisa akazvindikita nhengo dzeMDC pamuzinda webato radzosvondo rapera padzainge dzakamirira kuturirwa mashoko nemutungamiriri webato iri vanelson chamisa. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Rinoti nengo dzaro dzaramba kutambira kurudzire mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti dzidzokere kubasa mukati memazuva maviri pamwe nemari yakaiswa nekambani yamuzvina bhizimusi vaStrive Masiwa iHigher Life vachiti hazvina pundutso yazvinovapa mune ramangwana ravo. VaMnangagwa neZuro vakazivisa kuti vana chiremba vanodarika mazana mashanu vakadzingwa mabasa vanokwanisa kudzokera kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa kana vakazviita mukati memazuva maviri, vachiti vana chiremba vanenge vatevera kurudziro iyi havana mibvunzo yavachazosangana nayo. VaMnangagwa vakataura mashoko aya mushure mekusangana nemabhishopu ekereke yeCatholic Church kumuzinda weState House pamusangano unonzi vemakereke ava. Vakakumbira kuti vana chiremba vadzorwe kumabasa vasina matanha avanotorerwa. Zvichakadaro, kurwara munyika kunonzi kwatove kwevanhu vane mari dzavo nekuti zvipatara zvose zvehurumende zvikuru zvemunyika hazvisi kushanda nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba avo vava nemwedzi mitatu vachiratidzira nenyaya yemari dzemihoro yavari kutambira. Mutoro wedu enhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akataurwa naamai Maria Muchirahondo Kaseke veKumbare, avo vakabviswa chibereko chavo vhiki yapfuura kuchipatara cheparinyatwa muHarare. Amai Kaseke vanoti chero zvazvo vakabhadhara mari yakawandisa kuti vawane rubatsiro, mabatirwo avakaitwa navana mukoti vepachipatara ichi akavashungurudza nokuti vaitaura zviri pachena kuti vaingoshandawo zvavo asi basa harichavanakidze nokuti hurumende haisi kuvabhadhara mari inoenderana nemashandiro avo. Amai Kaseke vanoti vakapinda muchipatara cheparinyatwa nomusi wechina vhiki yakapfuura vakazobuda nemuvhuro vhiki ino.
Ndakapinda muhospital Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ndikabuda Monday, ndakachinjirwa linini ka2 vachitaura kuti hatina maresources. Vanouya votora shiti repamusoro voriisa pasi, especially isu tinenge tine bleeding, kuitira kuti vasabvisa ese pamwe chete. Kubva musi wandakaenda kusvika ndibude ndo zvinhu zvandaingoshandisa.
Amai Kaseke vanoti vakaudzwa kuti vauye zvakare nemvura yavo nokuti chipatara chaiva chisina mvura.
Kwanga kusina mvura kuchipatara, saka situation yacho haisi kuita. Ende makazara, munenge makazara, kutomboiti kunge kuprivate ward hazvitomboiti saizvozvo. Ende mari dzacho dzavanotaura dzakawandisa. Ende seniwo inyaya yekutongoti unenge uchida kupona kuti unenge uchitsvaga upenyu. Ndakatokweretsa 520 US yadoctor akandi operata vandazoti kuhospital. Ndabhadhara mari yehospital, vaakundisi zvoni takatadza kukuchajai. Ndakambobhadhara 1500 va3 vaakuti takatadza kukuchajai, its 1.9 musi wekubuda. Ndikati kwamunoundiudza wani vakutonditi haubude because haunobhadhara chi mari.
Amai Kaseke vanoti vana mukoti vaingopopota kuti vari kushandira pasina, vachiti mari yavanotambira haichatenga sezvaiitika kare.
Mapiritsi vanhu vekumba ndo vaitenga mapiritsi because chipatara hachina mishonga. Manesi acho anotouya achitopopota kuti isu hatinawo mari dzatiri kuwana, zvekuti musi welast day randakarara muhospital handina kutomboatendwa. Ndakatongorara kubva manheri kunosvika mangwana makuseni, handina kutombowana munhu akauya kuzondi atenda kana kutorwa BP kana temperature zvavaisimboita because vaitaura kuti hatisi kubhadharwa.
Amai Tendekai Musango vekuGreendale vanotiwo kana munhu usina mari hauna upenyu.
Kana usina mari hauna upenyu. Ende kana usina mari zvakuinda kuchipatara, zvipatara zvedu izvi zvezvana uyai mose izvi zvikuru zvemuno muZimbabwe, vana Parinyato, vana Gomo, vana Mpilo, vana UHB, ukainda ikoko kungonozviuraya kuzvisasika nokuti hakuna kana piritsira unowana kana chii hauna. Kutogara kumba uchitomwa mutsine uchitomwa mashizha omugwavha zvotoyamura.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomba vaudza Studio 7 parunare kuti vachaongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemumwe chiremba anoona nezvezvipatara zvehurumende uye havana kuda kuzoendera mberi vachitaura nezvazvo. Vana chiremba vakatanga kuratidzira musi wa3 Gunyana zvekuti zvipatara zvehurumende zvinoti Harare Central, Chitungwiza neParinyatwa muHarare uyewo kuzvipatara zvemupiro neUnited Bulawayo Hospitals hazvisi kutambira varwere vese vese. Dambudziko iri rakazowedzerwa nekuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru kutanga kwesvondo rino vachinyuita nekudzingwa mabasa kwavana chiremba vadiki vari pakuramwa mabasa. Mumwe chiremba asina kudomwa nezita anoshanda kuHarare Hospital ati chipatara chiri kungotambira vane zvirwere zvakaita seshuga, high blood pressure nevaye vanenge vapindana netsaona dzepamigwagwa. Kuramwa mabasa kwavana chiremba uku kwakonzera kuti varwere vachifamba nzendo dzakareba kuenda kuzvipatara zvemakereke zvakatekeshera nenyika zvokuti zvave kuvhiringidzawo mashandiro ezvipatara izvi nokuti zvakavakirwa kurapa vanhu vashomanani vari munharaunda yezvipatara izvi. Chipatara cheKaranda Mission Hospital cheKumount Darwin, Howard Mission Hospital kuChiweshe, Nene Mission Hospital yekumberengwa ndezvimwe zvezvipatara zvave kuwandirwa nevanhu zvekuti zvave kukanganisawo mashandiro azvo nekuda kwehuwandu hwevarwere vari kubva kuHarare nemamwe matunhu vachida kuzorapwa. Vazhinji vanoti vanosarudza zvipatara izvi nekuti nguva zhinji zvinenge zviine mishonga nguva zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Zimbabwe neUNICEF nasi dzacherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose cheUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Mutungamiri wenyika wevechidiki Mukudzeishe Madzivire achiti vechidiki vanodawo kupa pfungwa dzavo pakuumbwa kwemitemo pamwe nepanotorwa matano ese ane chekuita nevana. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pamhemberero dzaitwa pamuzinda weparamende nhasi, Madzivire ati vechidiki vari kusiyiwa nehurumende pamwe neparamende panoumbwa mitemo pamwe nepanotorwa matano ane chekuita navo uye izvi hazvina kunaka. Ati panofanira kuva nehwaro hwekuti vechidiki vakwanise kupa pfungwa dzavo panoumbwa mitemo uyewo kuti vapiwe mukana wekutora matano ane chekuita navo.
Ini ndinofunga kuti hurumende inotofanira kugadzirisa nzira dzekuti isusu vana vechidiki tinya so taurira hurumende kuti apa ndo pane nyaya yedu apa nekuti pazvire vanhu vakuru vanoenda mumaconference rooms avo vonoshandira imomo vonogadzira mutemo then isusu tongozonzwa sevana vadiki kuti pane mutemo minyuwani. Saka ndofunga kuti hurumende inofanira kugadzirisa nzira idzodzo.
Pamusangano wanhasi vechidiki vapiwa mukana wekubvunza zvese zvine chekuita navo kubva kumapazi ehurumende nemasangano anoshanda akazvimirira makomisheni pamwe neUNICEF. Vechidiki vapinda musangano wanhasi vati vanoda kuti vapiwe mukana wekudzidza zvakanaka, kuve neutano, kuchengetedzwa, kuwana chikafu pamwe nekugara zvakanaka. Makurukota ehurumende akawanda ange akakokwa kumusangano wanhasi kuti azopindura mubvunzo kubva kune vechidiki haana kuuya, izvo zvatsamisa sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo amai Priscilla Misairambwe Mushonga. Amai Misairambwe Mushonga vaudza mutauri weparamende advocate Jacob Mutenda kuti vamangarire makurukota aya kumutungamiri wenyika. Makurukota asina kuenda kuparamende mende aya ndiye anoti vaobhadhaya moyo vezveutano vakeini matema vezvedzidzo yepasi vakazembe kazembe vezvemukati menyika vaziyambi ziyambi vanhu vegurukota rezvemutemo pamwe navapowo mavhima vanoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Asi zvisinei nekusauya kwavo, vechidiki vanoti vadzidza zvakawanda kubva kunhengo dzeparamende nemasangano auya.
Tisusu vana vechidiki tanga tichiita kutaudzana nevaremekedzwa vanoshandira kuparamende vanenge vachigadzirisa zvemalaws. Saka ini ndazviona kuti tatoita kushanda isu sevana vadiki pakuti vaudza kuti isusu vedu tine nhamo dzedu. Saka pakuvaudza nhamo dzedu ndazviona kuti taita zvakatonaka.
Nhengo dzeparamende dzapinda musangano wanhasi dzaita chidzidzo chekuti dzichavandudza mitemo yese ine chekuita nevana vadiki kuti ienderane nebumbiro remutemo wenyika pamwe nezvisungo zvakaita seUN Convention on the Rights of the Child. Vataura vakamirira nhengo dzeparamende vaKindness Paradza vatiwo paramende ichapasisa nechimbi-chimbi mabhiri ane mitemo ine chekuita nevana akaita seChild Justice Bill.
Tichanopa gwaro kuna president tichivaudza kuti government inofana kuona kuti kodzero dzevana dzaitwa ndingapase muenzaniso kuona kuti mwana wese anofana kuenda kuchikoro, mwana wese anofana kudzidza, mwana wese anofanira kurohwa kana achingakanganisa mitemo yevana. Inonge inofanira kunge iri ajati tingati muchirungu aligned ne constitution and also kuti vana vari vari vadiki vasati vasvika zera havafani kuroorwa. Saka ndozvatira kunotaura president kuti president toda kuti hurumende yenyu ione kuti zvinhu zvese izvi hazviitwe kuvana. Vana vanofanirwa kukura vane kodzero dzavo.
Vachitaura pachitiko ichi vamudhenda vati masangano akaita seUnited Nations pamwe nenyika dzakapfuma vanofanira kutsigira Zimbabwe, vachiti pari zvino nyika yakaomerwa nekuda kwenzara. Vati hazviratidzi hunhu kuti nyika dzakapfuma dzinochengeta mari yakawanda mumabhanga dzichitadza kubatsira nyika dzakaomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uvandu hwevanhu vafa kubva mukurwiswa kweimwe nzvimbo kumabvirazuva kweDemocratic Republic of Congo neZuro hwakwira kusvika pamakumi maviri nevanomwe mushure mekunge mapurisa azivisa kuti awana mimwe mitumbi mukutsvaga kwaanga achiita mudhorobha reOicha. Mapurisa muLondon anoti apfura mumwe murume paLondon Bridge zvichitevera kurwisa kwaaita vanhu nebanga. Mapurisa aburitsa gwaro achiti ari kutevera nyaya iyi sekunge kurwiswa kwevanhu uku kune chekuita nenyaya dzeugandanga. Paita mhirizhonga pamahofisi ekwaregistrar general panotorerwa mapasipoti nezvitupa muchinoi nhasi, apo vanhu vakawandisa vasundana kuti vaforere magwaro ekufambisa. Atha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kusundana kwevanhu uku pamwe nekupomerwa hori kwevashandi vepamahofisi aya kwasimudza gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka, avo vabva vasvikoita musangano wechimbichimbi nevashandi vekwaregistrar general ava mangwanani akare. Amai Muliswa Chikoka vaudza vatori venhau kuti uwandu hwevanhu vauya nhasi hwakonzerwawo nemashoko ari kutenderera pamadande mutande ekuti mari yekutora pasipoti iri kukwira kubva svondo rinouya nemuvhuro. Vanoti pane vanhu vakawanda vari kudawo magwaro ekufambisa asiri mapasipoti anonzi maemergency travel documents kana kuti ETD, uye vamwe vari kuda kuwedzera mari dzavakabhadhara kutora mapasipoti kuti akurumidze kubuda kana kuti top up.
Nenyaya dzemasocial media vanhu vari kupanika kuti mapasipoti crisis ari kukwira, but hazvisati zvatombotaurwa kuti izvo zviri kuitwa rini. Vanhu vavakungokrieta musoro mavo kuti izvo hazvakutoitika zvakutoitika. Zvisiri izvozvo chete, pane vamwe vari kudawo kungokondekta mapasipoti avo, pane vamwe vane maemergency passports avanga vakatombokwa kuchine chakare kudhara, and then pane mamwe masituations ekuti izvo vamwe vada kutopa up. So we have got a number of categories.
Panyaya yehori yanzi yatekeshera pamahofisi aya, amai Muliswa Chikoka vanoti vataura nezvayo vakayambira vashandi kuti vasiyane netsika yehori vachiti vachaongorora nyaya iyi.
Chatanzwa futi nyaya kuti apaneka hori kanga kachiitika, asi kuti chiti umbowo hwacho huripo here, aiwa izvo hatina kuzviona. Asi izvo kana zvikangotaurwa vanhu zvakakosha kuti tingoitawo tichiita investigate kuti ndo zviri kuitika here. But I've been speaking to the officers, my passport officers mukati, and you vari kusaita all the same issues ekuti I think vanhu vari mupanic mode ndosaka zvabva zvadai. Asi tazongowirirana kuti ngatichicreatai order.
Vakafano bata chigaro chemukuru wepa maofisi aya Muzare Emily Zinyemba varamba kutaura nevatore venhau vachiti havabvumidzwe nemutemo webasa vakatitaura namabharani mukuru wehurumende vaClemens Masango avo vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. VaJimmy Shoko avo vabva kuChegutu vanoti vave nemazuva matatu vachirara pamahofisi emapassport apa asi vachitadza kutora gwaro rekufambisa iri nekuda kwehori hwavanoti huri kusanganisira vashandi nemapurisa epamahofisi aya.
Isu takanonwa dani 3 days tichirara panapa. Saka ndarira panapa chikapu nechitenga $15. Seni manheru $30. Ndouya ndorara pano ndobata line. Kandinge ndabata line. Pandinoti ndiri paline pachona. Laina ndakabata nhamba yandee ndinayo ino. Inonhu unoshandisa nemunhari kumba. Ndiripo panapa usikotora kantu vanhu 30. Wotokwidza kuti zvakwana. Motodzoka mangwana. Ivapo nenjibva kuri. Ndobva kuchikuru.
Vazhinji vataura neStudio 7 vanoti vari kuda kutora mapassport kuti vaende kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika sezvo upenyu hwaoma munyika. Hurumende yakazivisa kuti ichakwidza mari dzekutora mapassport asi hapana kuziviswa kuti ichakwidzwa riini uye kuti nemari. Pari zvino passport yemutengo wepasi iri kuita $53 emari yemunyika uye inotora mwedzi mitanhatu kuti ibude asi inobuda nezuva rimwe chete ichiita $300,000. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chiri kusangana nechikwata cheAl Hilal chekuSudan mumutambo weCAF Champions League Group B uyo uri kutambirwa munhandare yeAl Hilal muKhartoum nenguva dza9 manheru anhasi. Todzoka kumusha, chikwata cheHighlanders chiri kuda kupedza nhomba yemakore matatu chisina kutora mukombe mukuru apo chiri kupinda mufainari yechibuku Super Cup neNgesi Platinum Stars muBaberfield Stadium mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chakapedzisira kutora mukombe une zita guru muna 2013 apo Highlanders yakatora mukombe wembada Diamonds Cup. Kubvira ipapo vateveri vechikwata ichi vanga vachishushikana nekuona chikwata chavo chichitatarika kwete mumitambo yeleague chete asi nemumitambo yemukombe zvakare. Asi kusvika kwemurairidzi Henrik Peter de Jong wekuNetherlands mwaka uno kwashandura zvinhu mumusha weBosso iyo isati yakundwa mumitambo 13 iyo de Jong anga ari panyanga. Pamusoro pezvo de Jong aunza manyawi muvatambi vake zvekuti Prince Dube ari kukanda zvibodzwa pamadiro okowo Mobizita Masuku achibika zvibodzwa izvi pakati penhandare. Izvi zvaiyeuchidza veruzhinji mazuva eHighlanders ekare, mazuva evatambi vakaita saRaman Gumbo, Peter naAdam Lovu, Willard Kumalo nevamwe vakambotambira chikwata ichi munguva yachaibhebha moto. Mumwe mutori wemutambo wenhabvu Vano Masiyazi vanoti mukombe watove mukabati yeHighlanders vachiti voBosso ine mongo wakanyanyisa kudarika Ngezi Platinum Stars.
Highlanders netora Highlanders to win this cup because they are stronger than Ngezi but depth aredopedzazvo.
Vamwewo vakaita sava Oliver Musongoro ndivo vanoti Highlanders ichakunda nekuti ichange iri pamusha sezvo finali iyi iri kutambirwa muBaberfield Stadium.
Mutambo uyu ndikuona Highlanders ichitora because maadvantages acho akanyanyisa kuti one vari pahome plasma players na keeper uyu anadhubi vese ava matambiro avari kuita ka vane advantage plus experience ndoya vachazongodyirawo Ngezi pahome pavo.
Asi vatsigiri veHighlanders havafaniri kupemberera mutambo uyu usati wapera sezvo madamburo ichizivikanwa nekukwanisa kupedza mufaro wasimuka mukamba yebhoso uyu. Chikwata chekumhondorongedzi ichi chakambotora mukombe uyu muna 2016 uyezve murairidzi wacho mutsva Rodwell Dlakama ari kudawo chekuratidza kuti apiwe basa iri zvachose. Pavatambi vakaita saDonald Teguru, Tatenda Machisa, Kwad Amin, Michel Katairo naChaona Mavhura Dlakama ane vatambi vanokwanisa kutakura mukombe kudzoka nawo kumondoro ngezi. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti Highlanders haifanirwe kudherera ngezi nekuti ikadaro inokwanisa kuyeuka dumba yanaiwa.
Inini maonero angu ndiconfidence nengezi because matambira ari kuita especially utility player yavo anhu ari kutamba bhora rinona ngezi. Saka ine history yavo yekuti macup finals kazhinji kazvo inotora. Saka ndine confidence nengezi. Highlanders makuitemba zvavo but inini I will put my man pangezi.
Kukunda kwebhoso kana madamburo kunoreva kupinda mumakwikwi emuAfrica gore rinouya sezvo chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup chinomirira nyika muCAF Confederation Cup. Pamusoro pezvo chikwata chinokunda chiri kuwana mari inoita iyo zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru tiri kutarisa kuramba zvinhu zvooma mune zveutano nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba uye danho rehurumende rekuti vana chiremba vakadzingwa mabasa vadzoke kumabasa mukati memazuva maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Iye zvino tomboenda kune vateereri vedu vataura neStudio 7 kuburikidza neShona Facebook page yedu.
Giles Chakupe, ndiri paboda paBedbridge ndiri kuenda kuZimbabwe.
Ehe, pakamira sei ko pabridge hapo?
Pabridge pari nani but matrucks ndiwo akati wandei zvavo but zvinenge zviri kufamba.
Saka tipewo pfungwa dzenyu. Nhasi tine gango munogona kutaura nezvamuri kuda henyu.
Tokushungurudzika mani nezvamamiriro akaita muzvipatara ndo zvinondirwadza chete nekuti hamuna kumira zvakanaka, hamuna kumira zvakanaka zvachose. Dai hurumende vaona zvekuita vanga zvimwe zvese vangaite zvavo asi ipapa panga vadzurumuwe pana chiremba apa pakaoma papa.
Halo, makadii Christmas?
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani uye zvemuri kupi?
Elda tiri muUganda.
KuUganda? Kwakadii kuUganda?
Kuri nani chose mvura tanzwa.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Inini mapeling kuku wakuru nyika yese ni wakuru ini wanhu vanodawo kuti nyika inake. Both sides ZANU-PF ne MDC especially ZANU-PF yacho iri kutonga nyika. Kune vanhu vakuru vakuru vari muZANU-PF are they pleased kuona zviri kuitika because the situation is now worse.
Tinotenda zvikuru Marvelous Musanganya uye weStudio 7 anga achiita hurukuro nevateereri vedu paShona Facebook page. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Magweta aratidzira muHarare nhasi achiti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nemapurisa paanenge achimirira vasungwa. Sangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotambira kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti dzidzokere kumabasa mukati memazuva maviri sezvo pasina chitsva chiri kupiwa nehurumende. Zimbabwe neUNICEF dzinobatana mukucherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose cheUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Tavatashwa kumagume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemi iri ndiri mu Washington DC ndikusemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.